TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinotora zvimwe zvigaro zvamameya kubva kubato riri kutonga reAfrican National Congress. Varume vatatu vakauraya Ahmed Arbery mudunhu reGeorgia vanowanikwa vaine mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Bhajeti iri riri kuparurwa apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure zvakanyanyisa. VaNcube vakavimbisa kare kuti bhajeti iri rinenge riri revarombo asi vakawanda vanoti vachatenda zvaitika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovavo nhengo yeZANU PF.
Chirongwa chebhajeti chekuparura bhajeti chiri kuitwa nawo Mutuli Ncube chirongwa chakamirirwa nemunhu wese akatarisira kuti vanei chavangatibatsira nacho kuti nyika irambe ichienda in the trajectory yairi yekuti economy istabilize irambe ichigrowa at a rate iri above the current 7%. Economy in Zimbabwe has been growing zvichibva kuti kwakaitika bumper harvest ya 2020 na 2021. Izvi zviri kureva izvo kuti tirambe tichibuild gains aya agricultural sector inofanira kuramba ichipiwa mari dzakakwana dzekuti maseeds, fertilizer nemachemicals ange achiwanika at the right price at the right time. Kuti season yatakatarisa iwe successful kuti upfumi hwenyika urambe uri mugwara rekusumukira. Saka tukutezo tuwa Mutuli vachaisa budget ya kasimba towards agriculture, zvirongwa zvakaita sana pfumvudza, smart agriculture na command agriculture ni farm mechanization. Tukutezo tuwa na zvirongwa zvakasimba radza tozoenda pachirongwa che irrigation systems investments.
Zvii zvamuri kutarisira apa?
Tukutezo tuwa Mutuli vachange vachaisa mari yakakodzera kuti madhamu ari kuvakwa arambe achivakwa, equipment yema irrigation irambe ichiitika nekuti tiri kuita maseasons akanaka kana kwanaya. Izvi zvinofanira kugadziriswa kuitira yatinoti weather proof our seasons, zvekuti tofanira kuti even kukasanaya senyika tinokwanisa kunge tichikohwa gohwo rinorema. Izvi zvinoitika kana tainvesta seriously muirrigation schemes dzedu. Saka vatikutarisira vaMutuli vachaisa mari yakakosha towards irrigation kuti production inge ichienderera mberi even kusiri kunaya. Chero kukanaya mvura shoma, varimi vanofanira kunge vachienderera mberi nebasa ravo. Tozotarisa pamari inohora vashandi vehurumende, tirikutarisira kuti ipapo ngapatarisiswe pagadziriswe.
Kugadziriswa sei apa?
Kuti vashandi ngavange vachitambira mari dzinoenderana nebasa ravari kushanda, kuti vange vasingatambire mari dzatingati dziri below yatinoti poverty decim line. Tirikutarisira kuti apa vaMutuli vachapatarisisa nemuono wakadzama vachiona kuti vashandi vehurumende vanenge vachipiwa mari dzakakodzera dzinoenderana nebasa rakakosha ravari kuita. Tozotarisawo patinyaya yatinoti tax free threshold. yekuti Maria unohora iri tax free imari tunotaza kuti Maria ikwidziridzo zvosvika maybe kuma 30 to 40,000 kuti Maria iyo haifani kunge chitekswa inofanira kuti munhu ayapiwa nekubasa unoitora ese uchienda nayo kumba
sei izvozvo zvakakosha
izvi zvakakosha pakuti munhu akatambira Maria akawanda kudaro aninge akuishandisa muekonomi achitengawo zvinhu mumashop nemumabhizinesi amwe izvi zvinozoita yatinoti multiplier effect nekuti munhu iyeye akatenga mushopu mashopu iye akaonawo bhizinesi akukwanisa kuimploya vamwe kana kuexpanda mabhizinesi avo izvo zvinovanga zvinokudziridza nyika tozoenda panyaya yenyaya yeimport substitution zvinhu zviri mumashopu ezimbabwe zviri kuramba zvichiwedzera zvinogadzirwa muno tiri kutarisa kuti zvinhu dai zvaramba zvichidaro kuti vanhu varambe vachiinvest in local production zvekuti vanhu vombodzora kutenga zvinhu zviri kubva kunze nekuti izvi tiri kuzoona kuti zvinozokonzera instability kuforeign currency market kwedu
sei zvichikonzera kusagadzikana
nekuti vanhu vanenge vachiti musi wavatotambira munhu akutotsvaga chii aunotsvaga maus dollar imwe nyaya yatiri kutarisa kuti vamutuli vange vachitarisisa iyoyi kuti chii chingaitika kuti confidence ibuild in the Zimbabwe dollar one of the measures that we expecting kuti vatore kuti munhu kana ukabhenga mari yako inofanira kuberekana zvinoonekera kwete zvokuti ukabhenga mari inototanga kutopera nemabank charges nezvimwe zvakadaro tirikutarisa kuti ngavataure nemabanks vaite mamesures ekuti munhu ukabhenga mari yako iyoyo yaunozowithdrawa inofanira kuwanda than yawabhenga ndo zvinoti vanhu vava neconfidence in their currency kuti munhu anokwanisa kuti ndikatambira mari yangu ndikamboisiya iri kubhenki ichabereka asi izvozvo tikuona kuti vanhu vari kubva kutomhanya kunowithdrawa mari iyoyo within the first instance munhu akuti unomhanya unowithdrawa mari yake yese aunomhanya unotenga mayusa ipapo panofanira kugadziriswa
nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vagilbert muponda vanova nhengo yezanup f vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichitevera sarudzo dzakaitwa musouth africa mwedzi wapfuura bato riri kutonga reafrican national congress rakatsikirwa nehurumende dzaro dzemumaguta makuru emunyika kusanganisa muguta rejohannesburg nemamwe maguta ANC yakawana mavhoti asingasviki zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutsvaga mameya emaguta zvikakonzera kuti mamwe mapato anopikisa abatane kuumba hurumende dzomubatanidzwa mumaguta aya vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mkonza vanoti nezuro zvakaziviswa kuti bato rinopikisa reDemocratic Alliance rakatora umeya mumaguta makuru matatu vanoti mapato mazhinji anopikisa ari kuramba kubatana neANC mukuumba hurumende dzomubatanidzwa mumatunhu nemumadhorobha awa
musarudzo dzichangopfuura dzemalocal government elections bato ragara richitonga musouth africa reafrican national congress rakatadza kuwana mavhotsi akawanda zvinoita kuti ritonge maminisipalities akati kuti maminisipalities iwaya anosanganisira maminisipalities makuru anonzi iwo muno musouth africa mametros takatarisana nemametro makuru ari mudunhu reGauteng imo mune maguta akaita sana Johannesburg na Pretoria mametro matatu akaita sarudzo yekuti ndiana achava meya zvakabuda kuti mameya eDemocratic Alliance ndio akakunda musarudzo idzi zvazvinoreva ndezvekuti mapato anopikisa akabatana kuti avhotere meya anga aiswa pamberi nebato reDemocratic Alliance mumaguta iwaya matatu andataura mameya akanga achitarisirwa kupinda ANC akakundwa
chii chakanyanya kushamisa panyaya iyi Professor Mkonza
zvakanyanya kushamisa panyaya iyi ndezvekuti bato reDA anga risina mavhotsi angaite kuti rikunde musarudzo iyi uye rakatadza kubvumirana nemamwe mapato anopikisa kuita yaya inonzi pachirungu coalition pact vakaramba vachingoita makakatano asi zvakangodaro mapato ese akangowanikwa achivhotera DA mapato andiri kutaura nezvavo tikatarisa kuJohannesburg kutswane nekuEkurhuleni mapato akaita sana Action SA inotungamirwa naMashava neEconomic Freedom Fighters inotungamirwa naVamalema ese ari kuratidza kuti akavhotera bato reDA kunyange zvavo DA yakambobuda pachena ichiti ayo haidi zvekuita mubatanidzwa nebato reEFF nokuda kwemaonero avo anosiyana chinoita kuti mapato maviri aya anzi akasiyana chaizvo ndechekuti vano veDA vanotariswa sevaya vanotsigira vemabhizimusi uye ibato rinotariswa sekuti ibato revachena zvakanyanya rinotarisa zvido zvevachena kudarika zvido zveruzhinji rwevatema vari muno muSouth Africa kune rimwewo rutivi veEFF vanoonekwa sebato rinonzi rinotarisa zvido zveveruzhinji muno muSouth Africa rinotaura iro richiti minda inofanira kutorwa pasina muripo rinotaura iro richiti bhanga reReserve Bank reSouth Africa rinofanira kunationalizwa saka izvozvo hazvitenderane nezvinotendwa neDemocratic Alliance saka chashamisa vakawanda ndechekuti zvabuda sei kuti ava mapato maviri aya asingatenderane ange achitsigirana pasarudzo dzaitwa izi chandinoona inini ndechekuti mapato anopikisa anga achingoda kukaurisa bato reAfrican National Congress
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukhonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevatatu 4703 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 133,747 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatanhatu 3,718,776 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mana nevatatu 2,767,243 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti paramende yekuUnited Kingdom yaudza nyika dzakatenderedza Zimbabwe zvikuru South Africa neZambia kuti zibatsire mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika nenyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Zimbabwe yakakurukurwa neparamende iyi zvikuru sei nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kusaitwa kwesarudzo nepatriotic bill zvichinzi Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa zvose zvayakaudzwa kusanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena isati yabvumidzwa kudzoka musangano reCommonwealth. MuNewsday makare, Zimbabwe inonzi ichatadza kuona rubatsiro rwemari yekugadzirisa nhandare dzenhafu nezvimwe kubva kuFIFA zvichitevera kupindira munyaya dzeZIFA kwakaitwa neSports and Recreation Commission. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvenyaya munguva yavamugabe vamugabe vaikwikwidzana navatsvangirai mumakambeni ose akaitwa navatsvangirai vairwisana zvavo navamugabe asi hatina kumboona kuridzwa kwepfuti dzakanongedzwa kumotikari dzavatsvangirai. Tazviona nhasi kumotikari dzavachamisa dzichiridzirwa pfuti. Zvinhu izvozvo zvawanikwa muNew Dispensation. So ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza zvega kuti hai motikari yatiri kufamba nayo iri kutoenda kumawere. Thank you.
Zvinhu zviri kutowedzera kushata sekwedu vane mbudzi yavo, vane mbudzi yavo pachipatara uno, pane ambulenzi hwani chaiyo chaiyo, amberi kunje gore ripi ambulenzi iyoyo, mota iyoyo ndiyakare, dzimwe dzakatofa dzichoripo, izvo modhe yacho tokuona kuti ndiyakudhara, amberi kunje gore ripi. But unoona vachinotengera machifi nowachengera madhishe mota iko road dzacho namakomba chete chete woti wosvera kuti wai mushonga chaunja kuzvipatara mushonga hamambusina padakasvika kosisi vangu vachigwara mambusia kana mishonga kana chii mambusikato madhokuta acho hasha dzavaitove nadzo dzokusatofora woti kwai kwai tiri kuita muri kuita chii chamuri kuita muri kuita chii chamuri kuita muromo ndokuita here aiwa ngaapinde hake mukomana ngaapinde hake mukomana hapana chaangaregera kupinda hapana munhu anombobvuma ndatadza bvai 2023 tiri kuuya ako kuzovhota tiriuya kuzovhota mubve matadza ini tienda zvavo.
Shungu dzangu dziri pavakomana vezanupf vanokomplena kuti hanzi sei NDC ichinotaurataurwa sei pastudio 7 ineukama hupi nestudio 7. Ini pfungwa dzangu ndaimbofunga kuti weiwa mudiko mbotanga wazvibvunza kuti muno muZimbabwe chaimuchemo muno muZimbabwe tine mastations anenge akati wandei, Radio Zimbabwe, Power FM, Sports FM, mastations ese anongotaura zvezanup f chete. Kureva here kuti hapana kana MDC chimwe chete ine chimwe chetewo chainogona semabvunziro awaitawoiwo kuti sei vanhu vezanup f vasingataurawo pastudio. Kuzvoreva here kuti zanup f haina kana chimwe chete chainogonawo? Ndomubvunzo wandira kubvunzwa mumwe chete wekuti iwo wakambotanga wazvipindurawo ipapo kuti ah sei kuzanup f chinguva ndiyo inongotaurwa chete pamastesheni emuno muZimbabwe. Zvinoreva here kuti MDC hainawo kana chimwe chete chainogona? Vakagona kupindura mubvunzo iwoyo kunyange nekustudio ikokoko vachapindurawo zvakanaka. Tatenda.
Makadii pano pastudio 7? Ini ndinoitwa Samson Jim, ndiri kuno kuRustenburg kumusha kumasvingo kubikita. Ndinotenda vana mukoma Jonga, ndinokutenda iye mukovana mukoma Tanonoka Wanzi nebasa guru remunoita rekutipawo news dziri pachokwadi. Aiwa, ndinotivo kana iri nhau yavamunangagwa, hai ndokunonzi kukundikana. Dai zvako kuri kuti vanonzi nyadzivanadzo vaidai vachisiya zvavo vaingosiya, nekuti kukundikana kana kuchinge kwavapo vaifanira kungodzidza panhau yavamugabe, vaingorambirira saizvozvo vachikamba varipo. Asi kana wakundikana pane chinhu, there is no way ungafostera kuti vanhu varambe vachingokuda. Vanhu vatoramba, nyika yese yataridza ende havana chimwe chitsva chetingati vakakwanisa kunge vachaitira vanhu.
Makadii vashamarari vestudio 7, ndichida kukutsanangura pamusoro penyaya yekuti vamunangagwa vasvika makore anosvika ivo mana vari pachigaro. Ini ndinoti zvangu hapana chatiri kuona, asi kutoti zvinhu zviri kutoita wese pamusoro pekuti zvataimboona udzanyiro hwaimboitwa navamugabe panguva yavo vachiri pachigaro zvatonyanyisa pane zviri kuitwa navamunangagwa. Vamunangagwa vari kuwedzera kutoisa mitemo inodzengera vana vezimbabwe. Saka tinoti hapana chatatisusu taona chatichachinja maererano nekufambisa basa zvakanaka reutungamiriri wavo muzimbabwe. Saka tinoti zvinhu zviri kutoita wese.
Mamukase Studio 7. Ini hangu nemashoko anorwadziwa nekuti izvozvi zvava kurongwa kuti vashandi vehurumende vafanira kubhadharwa mari. Basa riri muzimbabwe ratongoziva ihurumende bedzi. Ndeatma mabasa ari kushanda vanhu, rudhende ari kushanda vanhu, vari kurarama nekutengesa, havaverengwi. Vakada kutorawo madomasi avo kuti vanotengesewo kana mutauni, vanotsikirwa, vanotorerwa nekanzuro. Izvozvi kutaura kuna vanhu vanenge vari mudzimba vari kunzi lockdown, hamufaniri kufamba. Saka vari kudai kuti vanhu vangofuma vakafa mhuri yese nevana. Zviri kumborevai kuti vanhu vese vangomuka zvavo vakafa renzara. Udzvinyiriri hwakadai soi nasandambouona ii, vedu vevanhu havana mwoyo nevanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuwanikwa pevarume vechichena vatatu vaine mhosva yekuuraya murume wechitema Ahmaud Arbery, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kunyange hazvo kubatwa nemhosva kwavarume ava chiri chiratidzo chekuti matare edzimhosva anoshanda zvakanaka munyika. Pachine basa guru rinofanirwa kuitwa kuti vanhu vechitema vabatwe zvakaenzana nevechichena munyaya dzezvemitemo nemumatare edzimhosva. Arbery uyo akange ane makore 25 akaurawa achimhanya munzvimbo inogara varume ava, avo vakamutevera nemotikari vakamupfura nepfudhi akafa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vanoti vatatu ava, Travis McMichael, baba vake Gregor McMichael newavanogarisana naye William Bryan, vanogona kutongerwa kuvharirwa mujeri kweupenyu hwavo hwose. Tabata vaMasiye kuti vatiudze zvizhinji.
Kuna varume vaviri vachibatwa nemhosva yekuti vakauraya Mohammed Babri, avo vakawanikwa vachimhanya muyatingati neighborhood yanga ine varume avo, and vaMohammed vakabatwa nevarume ava kwakuchipondwa. Nyaya iyi ndo yanzwika nhasi muDare, varume vese vari vaviri vachibatwa nemhosva.
Papi, vapiwa mitongo yakafanana here? Zvafamba sei pamitongo yavapiwa?
Pane tu vapiwa mitongo yakafanana yekuti vese vabatwa nemhosva yekuti vakarangana kuti vauraya vaAbvi, and vese vari free vabatwa neyatingati kuti vese vakasangana nepfungwa yekukomita yatingati pamutemo mhosva yekuuraya vaMohammed Abdi. Kwangoita mumwe chete zvake abatwa asina mhosva yekuti anga ane chinangwa shukura wa Mohamed Avril Muswachoy kati wese wa batwa ne mosa yoti waka para mosa yoti waka ura wa Mohamed Avril pa panyeza mtema
mnura ngarira kuti mchongo ya bapiwa ya kamira sei wacha gara zakadi ni muma jere warunara
parisi ino sinuitikana wa batwa ne mosa wacha puwa jeji irokuti wazo tuongwa saka iko zino andifungi kutivanga wafuwa mutuongo pati pa maonira tukita ii mwosa ya abata na ii mwosa uombese sacha yeo yokuti muno ma Amerika ii mwosa inikwasa kupisa munu ya tika death penalty
wacha puwa mutuongo ya urini
mutuongo ya icha uya etinotas na kudamu mafiki matatu wano tewera fati zwese kama mgo miri wa dare kutiriki wa denza kuti mtongo wa redi wa chidezo kia so uchuwele mkwa na chacha
kikatarisa kunyesa kwa kata nyayi uweze kuchebero kwa anga chitu wana vanu wa matu wa vanu zese vanu vanu kutichini ne zaiti kaisu
zaiti kanasi dunona singi sema onda wano afara kwa kuti nasi wo sikuita singe mafiri justice afamba kwa kuti wana sezo wangari wana wichi chena ya wichi sanga nchira kurao kwa munu wichi atikati black african american wana wangari sasa kuti sugu wazwai siya suenda pane zimo sema onda chuita zimbunya pati nasi juri ya bata awarume wani ila wariwe wichi chena ine mosa sokuwi chakuti wanu munu kwa Amerika wanu kufara ne kutongo kwa tenere
pani wamu waradi za kusafara ere sesha taka wuna zichitika pani imu nyaya so ndakapera
wanu wakata aroa abasha ikwi because pese panungu ene nyaya ze ganda pani wanu inge wa chisakota because mchuona panyayai wamu Ahmed Abri kune wamu waiduti wangwa sinafani wewa si famba imo mchi boza wanga chifama izito sika wanu wakata aro andona singe wasina kufara wane mchongo dokuti waiti ura kukweta wa Mohamed Abri kwa kujustified ya sesu wanga waka misa ni waruma pati ya itigati the majority yewanu wanu kufara na mchongo kuti unu haka urawa intentionally ndi wanda wachitola kutumbura
yeso ndirapera tinoona mtungamiri wenyika wa Biden vane za wakata ula upa msoro pesa kabuda darerezi mwosa ku Wisconsin pa msoro pe mkuma na uyu haka ura ya wanu waviri gorela pera panu za wambuta ula were wa Biden pa msoro pesa buda darerezi mwosa iri maerano nukubula wakwa Ahmaud Arbery
wajio Biden wakuda pachangu chao wa mtongo ya wachiti na hasi itaona justice system ya Amerika ichishanda sita za uti wa farao ya mtongo wa waona nasi
awo wange wali kbeta rinori ula kwa 001 wachishanda mudunure Texas wa Kenneth Masie wali parunare ku Texas ni Studio 7
Makati rila ku Studio 7, munoti bata pa masaisa ya noti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Muno kwanza wakutibata maangwanani nengwa za 6 pa masaisa ya noti 909 AM 4930-7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Sezo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutorimuye nhasi vari kutarisirwa kuparura budget ravo regore rinouya bato rinopikisa South Africa Red Democratic Alliance rinotora zvimwe zvigaro zvamameya kubva kubato riri kutonga reAfrican National Congress varume vatatu vakauraya Ahmaud Arbery vanowanikwa vaine mhosva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivaine suu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.